kudanwa nekutumwa kwaJona. Kudanwa nekutumwa kwaJona. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Jona. Ndisingade kutora nguva refu, ndinoda kuti ndibva ndangopinda munyaya yedu yatinayo nhasi, nokuti zvichida nguva haingaanditenderi kuti nditaure zvizhinji. Ndinoziva chaizvo kuti une nzara chaizvo neshungu dzekuda kudzidza bhuku ramuprofita Jona. Muteereri chirongwa, ndachitumidzai nekuti chinhu chinondikoshera pana muprofita Jona ndechekuti muprofita Jona vakange vari muranda waMwari, kwete muranda wevanhu kana muranda wezvimwe zvinhu zvenyika ino. Nokuti kune vamwe vanototarisa uchiti uyo mufundisi zvake, asi anenge muranda wemari, haasi muranda waMwari. Uyo mufundisi zvake, asi anenge muranda wesimba, haasi muranda waMwari. Uyo mufundisi zvake, asi anenge muranda wedumbu rake, haasi muranda waMwari. Jona akanga ari muranda waMwari. Jona akanga akadanwa naMwari. Mwari ndo akamudaidza. Kana chitaura pamusoro pekudanwa, ndikutaura pamusoro pekudaidzwa naMwari kubasa raMwari. Basa raMwari harisi rekungonzwa manyuku-nyuku waona kuremekedzwa kwavafundisi wobva wati ini ndoda kunoitawo mufundisi, kana kuti ini ndoda kunoitawo muparidzi, kana kuti ndoda kunoitawo mudzidzisi weshoko raMwari. Ngazvibve pakudaidzwa naMwari, ngazvibve pana Mwari vachiuya vachiti, chidimuro, uya uite basa rangu, ndorandakakusikira, ndorandakakugadzirira, ndorandiri kukutuma kuti iwe uve unoshanda. Ndizvo zvinofanira kuitika izvozvo. Ndizvo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa. Ndizvo zvatinotarisira kuona nekuziva nekunzwa kuti zviri kuitika pakati pevanhu vaMwari. Ngazvibve pakudaidzwa naMwari. Nokuti zvikasabva pakudaidzwa naMwari, panoita dambudziko rakakurisisa. Unozoona kuti zvinenge zvaakuitika ipapo zvinenge zvisisina Mwari mukati. Jona akadanwa naMwari. Haana kudanwa nedumbu rake. Haana kudanwa nekuda mbiri. Haana kudanwa nekuda zita guru. Haana kudanwa nekuda kwekuzviunganidzira upfumi. Asi Jona akadanwa naMwari kuti azoita basa raMwari. Handisi kuti Jona haana chimwe chamuchazoona achitadza kana chimwe chakaipa chamuchaona achiita. Aiwa, asi ndiri kuti ini chinhu chokutanga chatinofanira kuziva pamunhu wese anonzi muranda waMwari, chinhu chinonzi kudaidzwa naMwari, chakanga chiripo pana muprofita Jona. Kana ndichitaura pamusoro pekudaidzwa naMwari, handisi kutaura pamusoro pefundo yaunayo yezvebhaibheri. Pamwewo ungati chidimuro haafarire zvekuti vanhu vadzidze bhaibheri kuzvikoro zvebhaibheri. Kwete, ini ndakatoridzidza zvakanyanya chaizvo zvokutova namadhigiri. Asi kana tikatungamidza madhigiri edu, tikatungamidza fundo yedu yokumayunivhesiti, tikatungamidza dzidzo yedu pamberi, tarasikirwa nechinhu chinonzi kuva muranda waMwari. Chinonzi kuva muranda waMwari kudaidzwa nokuteerera kudaidza kwaMwari. Kana Mwari akakudaidza ukati hongu ndiri pano, zvedzidzo yekudzidza Bhaibheri zvakanaka chaizvo uye zvinotevera uye zvinofanira kuitwa. Asi chinofanira kutanga ndechekuti paupenyu hwako pane chinhu ichi here chinonzi kudaidzwa naMwari. Kana pasina kudaidza kwaMwari, tsvaga zvaukadaidzirwa naMwari unoita izvozvo. Kana pasina kudaidza kwaMwari pamusoro peupenyu hwako, zviripo zvimwe zvaukadaidzirwa naMwari, enda unoita zvaukadaidzirwa naMwari. Pamwe Mwari vakakudaidza kuti ungonowo zvako mudzidzisi muzvikoro uchidzidzisa vana. Pamwe Mwari vakakudaidza kuti unovachangamire makonya pane imwe kambani, uri wemukuru mukuru kukambani iyoyo, enda ikoko unoita basa iroro. Pamwe Mwari vakakudaidza kuti iwe uite basa rekutungamirira kambani inoita basa rokubika chingwa, enda unoita izvozvo, mubikire nyika chingwa. Pamwe Mwari vakakudaidza kuita murimi, enda unotsvagawo munda murefu ukwanise kurima uchirimira nyika ichidya ichiguta. Kwete kuzvinyebera uchizounza kubasa raMwari, iwo Mwari vasina kukudaidza. zvinokonzera matambudziko mazhinji, shumiro zhinji dzaparadzwa nekuurayiwa nevanhu vanouya kushumiro idzodzo vachitsvaga mari, nevanhu vanouya kushumiro idzodzo vachitsvaga mazita makuru, nevanhu vanouya kushumiro idzodzo vachitsvaga mbiri, nevanhu vanouya kushumiro idzodzo vachitsvaga kugara zvakanaka, nevanhu vanouya kushumiro idzodzo vachitsvaga kuchengeteka kwematumbu avo nenyama dzavo. Shumiro zhinji dzaparara nokuda kwaizvozvo. Vanhu vasingasundwi nekudaidza kwaMwari, vanhu vasingasundwi nokudana kwaMwari, vanhu vasingasundwi neshoko raMwari, vanhu vasingasundwi nokudaidzwa kwavo kwavakadaidzwa nako naMwari wavo. Ndiri kuti inini, Jona akadanwa naMwari. Haana kudanwa nemari, haana kudanwa nesimba, haana kudanwa nekuda kuzikanwa, haana kudanwa nokuda kwekugara muutefe-tefe nekugara zvakanaka, asi akadanwa naMwari. Muteereri, tiri kutaura pamusoro pekudanwa kwaJona nokutumwa kwake. Kudanwa kwaJona nekutumwa kwake. Pandima yekutanga muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 1 pandima 1. Shoko ropenyu rinoti, zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti, Jona tinomutaurirwa somuprofita mwanakomana waAmitai. Matangiro anoita nyaya yacho anobva aratidza pachena chaizvo kuti Jona uyu ainge ari munhu ane nhoroondo, nokuti pano tinobva tataurirwa kuti ainge ari mwanakomana waani. Pandima yechipiri muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Jona. Pandima yechipiri muchitsauko 1 chebhuku ramuprofita Jona, shoko ropenyu rinoti, simuka uende Ninivha, riya guta guru, undoriparidzira, nokuti kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu. Uku ndiko kwainge kuri kudana kwaMwari nokurayira kwavo muprofita Jona. Mwari vanomutuma kuti aende kuNinivha. Havana kunge vachingoda chete kuti Jona angoenda chete pasina chikonzero, asi kuti Mwari vanga vaine chikonzero chikuru chaicho kuti Jona aende kuguta reNinivha. Chiiko chavanga vachiita kuti Jona agoendera Ninivha? Mwari vaida kuti Jona aende kuNinivha kuti andoparidzako shoko raMwari. Chikonzero chacho chainge chiri chokuti nokuti vanhu vainge vachirarama upenyu hwakaipa. Zvino kuipa kweupenyu hwavo kwainge kwatosvika kuna Mwari. Ndinotenda kuti Mwari vainge vachitoipirwa chaizvo nezvainge zvichiitwa nevanhu vemuguta macho imomo. Ninivha rainge riri guta guru ravaAsiria. Zvino guta racho rainge riri necheparwizi rweTigiri. Iro guta racho ndiro rainge riri simba renyika yose nemazuva iwayo. Nenguva ichatevera tichazenge tichiongororawo nezveukuru hweguta racho. Zvino pano ndinoda hangu kuti ndigonyanya kusimbisa pamusoro peuipi hweguta. Chidzidzo chimwe nechimwe pamusoro pechinhu chimwe nechimwe chine chisimbiso chacho. Raive guta guru. Zvaranga riri guta guru nouipi hwaro hwainge hwakakurawozve. Uipi hweguta iri hwainge hwakakura chaizvo zvokuti zvakabva zvasvika kuna Mwari. Ndinombofunga hangu dzimwe nguva kuti zvichida uipi hweguta hwaiita zvekugunzva Mwari pavainge vagere pachigaro chokutonga cheumambo. Uipi hwavo hwaiita sechinhu chinenge chichishayirwa nzvimbo nokuda kwoukuru hwacho. Zvino ndokubva changotambanuka chichienda nechekudenga ndokusvika kugunzva Mwari. Zvino Mwari chavaingoita chete ndechekutonga guta racho kana vanhu vemuguta macho vasina kutendeukira kuna Mwari. Ndinoda kuti ucherechedze hama yangu kuti Mwari wakanaka chaizvo. Ndinodaro nokuti pano handina kunzwa kuti uipi hwavanhu ava zvawakasvika kuna Mwari, Mwari vakabva vangofunga kuvatonga ipapo, asi kuti Mwari vakatanga vatuma shoko rokuti munhu atendeuke. NdiMwari vakanaka handiti, uye ndiMwari wenyasha sezvandakataura mumavambo ebhuku rino. Ndinotenda kuti pano ndipo paunotanga kuona nyasha dzacho. Asi kana Mwari vachipa nyasha dzavo kumunhu, unenge usiri mukana wekuti munhu agoramba achitadza zvake. Aiwa, munhu anenge achitopuwa nguva yokutendeuka pamberi paMwari. Mudikani, tiri kuenda mberi nechitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Jona. Zvino mushure mekunge muprofita Jona atumwa naMwari, chiko chakazoitika? Ngatione hedu muchikamu chinotevera. Muteereri, ndiri kutaura pamusoro pekudanwa nokutumwa kwaJona. Kudanwa nokutumwa kwaJona. Iko zvino toda kutarisa Jona nokuenda kwaakaita kumavirira. Jona anoenda kumavirira. Pandima yechitatu muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona, chitsauko 1, pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, asi Jona wakasimuka, achida kutizira kuTashishi, abve pamberi paJehovha, akaburukira Jopa akawana chikepe chakange choenda Tashishi. Akabudisa mari yacho yokufamba ndokupinda mukati macho kuti aende navo Tashishi pamberi paMwari kana kuti pamberi paJehovha. Jehovha akanga atuma muprofita Jona, asi Jona anosiya guta rake rinova Gat muumambo hwechekumusoro hwaIsraeri, uye nokudenwa kwake pamwe nokutumwa naMwari achisimuka hake, anogona kufunga kuti anga achinanga Ninivha kwaanga anzi naMwari aende. Chaingodiwa chete ndechekuti Jona angonanga chete kumabvazuva achibva kuIsraeri achienda kuNinivha. Zvino pachinzvimbo chokuti aende ikoko, Jona anobva aita chimwe chinhu chitsva pano chisingawanzoitwe hacho, uye chinoshamisa chaizvo kunzwa kuti ndizvo zvainge zvichiitika. Asi unofunga kuti hazvishamise here izvozvo kuti munhu wotumwa kumabvazuva iye woenda hake kumavirira? Ichi ndicho chinhu chinonzi chishamiso chaicho pane chimwe chishamiso. Ini nhasi ndichiona chinhu cherudzurwu, ndinongotanga kufunga chete kuti munhu uyu dzirimo dzose here kana kuti kwete. Ndicho chinotanga kuuya mupfungwa dzangu. Zvino kuti ndingati here Jona uyu anga achipenga? Rega ndirege hangu kufunga kudaro. Zvichida kune zvanga zvichiitika naye, tichazvinzwa hedu kuti chii chaizvo chainge chichiitika muupenyu hwamuprofita Jona. Chii chaakaita zvino mushure mekunge Mwari vataura naye? Jona anobva aenda kunzvimbo inonzi Jopa ndokutenga tikiti rokuti agoenda kuTashishi. Zvino iko kuTashishi kwacho ndiko here kwaainge atumwa naMwari? Kwete handiko. Zvino Jona achabudirira here kuenda kuTashishi kwacho, iwo Mwari vachida kuti aende kuNinivha andoparidza? Ufunge tichadzidza hedu kuti chii chakaitika naye murwendo rwacho achienda kuTashishi kwacho. Zvino ini ndinobva ndaona hangu dambudziko guru chairo rinopfuura dambudziko rehove mubhuku rino. Zvino ndatotanga hangu kuona ndega kuti mubhuku rinoka dambudziko harisi hove aiwa, asi kuti dambudziko ndiJona pachake. Ufunge munhu chaiye ndiye dambudziko, kunyange nemuupenyu huno chaiwo munhu ndiye dambudziko. Zvimwe zvinhu tingada hedu kutsvaka kuti chii chainge chaitika uye kuti ingava mhosva yaani chaizvo. Kazhinji kacho unongopedzisira waona kuti munhu ndiye dambudziko guru, nokuti kazhinji kacho zvinenge zvaitika zvinongoitika chete zvichisanganisira munhu. Saka munhu ndiye ane dambudziko. Mwari vanotaura namuprofita Jona vachimutuma Ninivha, iye Jona wacho anobva atenga tikiti rokuenda Tashishi. Mwari vanomuti aende kumabvazuva, iye anobva ada hake kusateerera Mwari ndokuenda hake nechekumavirira chaiko, kutopesana chaizvo nezvainge zvichitaurwa naMwari. Zvino mushure mekunge Jona adaro, mibvunzo mizhinji inobva yamuka muvanhu. Vanhu vanobva vada kuziva kuti chikonzero nei Jona akasarudza kuita chinhu ichi. Zvino ndinoda kutaurira hama yangu kuti pane tsananguro zhinji kwazvo pamusoro pemubvunzo iwoyo. Chekutanga ndechekuti Jona akanga achivengana nevanhu veNinivha, uye anga asingatombodi zvachose kuvaona vachiponeswa naMwari. Chaaivavengera ndechekuti vaAsiria vainge vari vanhu vane utsinyi chaizvo kupfuura vamwe vanhu vose panyika nenguva iyoyo. Vainge vachityiwa chaizvo, vachigwadamwa namamwe marudzi enguva iyoyo. Nanhasi tinozviona kuna vamwe vanhu. Kune mumwe munhu anotyiwa chaizvo zvokuti uya uone. Zvino chandinoda kukutaurira hama yangu ndechekuti icho, goni anagoni wakewo. Hakuna munhu anozvitiini ndini chaiye asinawo mumwe anomukundawo. Vanhu ava vainge vaine zvimwe zvavaiita kana munhu achinge apara mhosva zvairwadza chaizvo zvokuti hakuna munhu aimboda kunzwa nezvavo. Asi chokwadi Mwari vanoshamisa ufunge. Vanoda kuponesa nevanhu vakadaro. Chimwe chinhu chavaiita ndechekuti vaigona kutora munhu voenda naye mujecha remugwenga vomuviga imomo muviri wose ari mupenyu vosiya musoro wake kunze. Zvino zvinonzi vane chimwe chinhu chavaizomuisa mururimi vachimurwadzisa nacho. Zvino ivo ndokuenda havo. Zvino zvinonzi munhu airohwa nezuva chaizvo mumusoro make aibva atanga kupenga. Mushure mekupenga munhu aibva atanga zvino kupererwa nomweya opedzisira afa. Ndicho chimwe chinhu chaiitwa navaAsiria chavanga vachizikanwa nacho. Ufunge, ndingataura zvizhinji pamusoro pezvizvi, asi ndinongotyira hangu nguva yangu nokuti haingazonditenderi kusvika chaipo pandinenge ndichida kusvika nhasi. Ndati ndiri kutsanangura tsananguro dziripo kuti sei muprofita Jona ainge asingaende kana kuti ainge asingadi kuenda kuNinevha. Iyi yanga iri tsananguro yokutanga. Tsananguro yechipiri ndeyekuti muprofita Jona aiziva Mwari. Kunyange zvazvo ainge achienda nechekumavirira, aitoziva chaizvo kuti Mwari ndiMwari. Zvino aiziva kuti kana achinge aenda kuNinevha achinoparidza shoko, vanhu vemuguta umo vaizotendeuka. Zvino Mwari havaizotonga vanhu ava. Zvino zvaibva zvapesana chose nezvaanga achida iye Jona wacho. Jona aitoda chete kuti vanhu ava vatongwe chete. Haana kunge achitarisira kuti vanhu ava vaponeswezve, asi kuti chaanga achida chete kuparadzwa kana kutongwa kwavo. Uyu ndiwo mwoyo mumwe chete watinoona kunyange nemuna muprofita Habhakuki. Patichasvika mubhuku ramuprofita Habhakuki, uchaona kuti muprofita Habhakuki aitoudza Mwari kana kuti aitokumbira Mwari kuti vatonge vanhu vavo nokuda kwechivi chavo. Zvino nokufunga kwake iye muprofita Jona, anobva aona chiri chinhu chinohungwaru chaizvo kuti arege kuenda kumabvazuva asi kuti aende kumavirira. Zvino munhu angarwisana naMwari akabudirira here? Hameno, tichazviona hedu kuti muprofita Jona akabudirira here pane zvaainge aronga kuita. Tsananguro yechitatu pamusoro pekuti sei muprofita Jona ainge aenda kumadokero pachinzvimbo chokuenda kwaainge atumwa naMwari ndeyekuti nokuti muprofita Jona ainge ari muprofita asingateereri Mwari. Zvino mumwe munhu akabva ava nomubvunzo kuti, mufundisi, zvinoita izvozvo kuti munhu muprofita chaiye anganzi haana kuteerera Mwari? Kana kuti ichokwadi here kuti Mwari angava navaprofita vaasingateereri? Zvinoina handida hangu kupindura mubvunzo wacho. Ndingangoti kwauri, icho chakaitwa namuprofita Jona ichi ndicho chaunodana uchiti kudii chaicho? Kana ndangodaro chete, ndinotenda hangu kuti ndatokupa mhinduro izere. Muprofita Jona ainge atobva mukuda kwaMwari apa. Hapana chokupikisana apa. Chokwadi chacho chingori hacho pachena chena chaipo. Uyu ndiye muprofita anondinakidza zvino. Muprofita asingafambidzane naMwari. Zvino ungashanda sei naMwari vacho kana usingawirirane navo Mwari vacho? Zvisina yazvo, ndiJonawo uyu. Tsananguro yechina ndeyekuti muprofita Jona haana kuremekedza Mwari. Ucherechedze chaizvo kuti mutestamende yekare Mwari havana kunge vambotuma munhu kune imwe nyika semushumiri sezvatinoona zvichiitwa nhasi uno. Asi pano Jona apa chainge chitori chishamiso chaicho kwaari kunzwa Mwari vachimutaurira kuti aende kuNinevha. Ndinoona muprofita Jona ndichimienzanisa naSimon Petro. Muprofita Jona ndinotenda kuti aitopawo Mwari zvikonzero zvakewo zvichida ibva atoti, Mwari, chimbomira henyu zvishoma pano? Imi Mwari, hamuna kumbobvira mamboudza Eriya kuenda kuIjipita? Uye hamuna kubvira mambotuma muprofita Isaya kuenda kunyika yeIndia? Kosei zvino muchindituma ini kuita chinhu chamusina kubvira mambotuma mumwe wavaprofita kare? Handifungi kuti munorevesa. Ndinotenda kuti munoita jeneni uye muchida kunzwa kuti ndinoti kudii nazvo. Zvino pataverenga taudzwa kuti muprofita Jona akari pamuripo wechikepe chainge chichienda kuTashishi iye ndokupinda muchikepe chacho. Zvakasanganikwa nazvo namuprofita Jona ndinotenda kuti zvinogona kuva zvinobatsira chaizvo muupenyu hwako. Kugara naka, kuona dzevamwe handiti, ndinofunga kuti mumwe munhu achadzidza zvizhinji pamusoro pekusada kuita zvataurwa naMwari. Ini pandakatanga kudanwa naMwari, ndairamba ndichipikisa kudana kwaMwari, ndichiti handingaende hangu kundoita mufundisi. Ndaifunga kuti kana ndichinge ndaita zvandaifunga kuti ndizvo zvinondibatsira muupenyu hwangu, ndinenge ndagona chaizvo. Asi hapana chinhu chandaiita chainyatsondifadza uye chichinyatsondikomborera pane zvandainge ndichiita. Mari ndainge ndiinayo, ndiine basa rakanaka chaizvo, ndaive ndiri mudzidzisi ndichitambirawo mari mazuva iwayo yange yakanaka chaizvo. Asi handina chinhu chinoshamisa chandakakwanisa kuita nemari iyoyo, uye pamusoro pezvose mari iyoyo haina kugona kundipa kugutsikana kana mufaro wakazara wepamusoro-soro. Ndaifunga kuti zvichida hamino pamwe ndinoteerwawo neimwe mweya yemadzinza kana zvimwe zvinhu zvaindikonzera kusabudirira, asi ndakazozviona kuti handizvo. Nyaya huru yanga iri pakusateerera Mwari muupenyu hwangu apo Mwari vainge vachindidana. Mudikani, ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi ndinoda hangu kuguma pano. Shoko randinoda kukusiyira nderekuti hakuna anorwisana naMwari anobudirira. Kana uchida kufa wakagumbuka, kana uchida kugara zvakakuomera, kana uchida kugara usina mufaro, pikisana nokuronga kwaMwari. Zviri nani kuteerera nokuita zvinenge zvichidiwa naMwari pane kuti upedze nguva uchirwisa kuda kwaMwari.